Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chikunguru 29 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Muzvara mangwana ndopatikuita provincial rally yedu yekumatebelelands north uko tinenge tichisanganisa vanhu vekumatinoth navamunangagwa kuti vapembere vafarire maprojekt aiitwa mukati meprovhinsi yematinoth edevolution
gadziriro yesarudzo munyika iri kuenderera mberi bato rezano pf richiita musangano kungai mangwana
Aiwa kumarondera kwatiri munhu wese ari kungoti mukomana ngaapinde munyika muyo neshanduko inounza budiriro munyika muyo neshanduko inounza mufaro saka tiri muno marondera
Batore triple C richange riri kunandare yerudhaka kumarondera Sangano revaongorori vesarudzo European Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gadziriro yesarudzo munyika iri kuenderera mberi vemapato ezvematongerwo enyika vachiita misangano yekutsvaga rutsigiro kumatunhu akasiyana-siyana. Bato rezano PF rakananga kungai kumatebelelands north uko riri kutarisirwa kuti mutungamiri webato iri vamunangagwa vachange variko vachitaura nevatsigiri vavo. Bato retriple C rinoti rinotungamirirwa navaNelson Chamisa richange ririwo kunhandare yerudhaka kumarondera. Tatanga nekunzwa urongwa wezano PF kune vakafanobata chigaro chemukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato iri vafarai muroiwa marapira.
Isusu sezano PF takarongeka takagadzirira takatononokerwa nemusi wa 23 August kuti usvike kuunganidza kwatiri kuita masapota edu nevanotitsigira tavai kutopembera nekuti isu sezano PF tirikutoona kuti zviri pachena kuti vamunangagwa nekuda kwemabasa avaita pakusimudzira ikonomi kungava kumanufacturing mining kana agriculture zviri kuratidza kuti vatora Zimbabwe kuisimudza pane chimwe chinhano chokunaka zvekuti isu tikuita marale ekupembera tichiziva kuti musi wa 23 August mhomho zhinji yezimbabwe inenge ichivhotera vamunangagwa
tiri kunzwa kuti musi wesvondo ibatai kumatevereland uku chakamirawo sei chirongwa ichocho
muzuva ramangwana ndopatiri kuita provincial rally yedu yekumatevereland north uko tinenge tichisanganisa vanhu vekumatinoth navamunangagwa kuti vapembere vafarire maprojekt aiitwa mukati meprovhinsi yematinoth edevolution ari kuratidza kuti vapurezidendi vamunangagwa havana nzvimbo imwe chete yavari kuvaka vari kuti each and every place kana tingati nzvimbo yega yega iri kufanirwa kuti iwanike ine chairi kugadzirirwa nehurumende inovakwa iyo nebato rezano PF
mamuri kufambawo munyaya dzemhirizhonga dzakamira sei
mhirizhonga mukati mekuraramisana nekurarama vanhu vachisangana hamushaiko kukonana nevamwe vasati vakuziva nzira dzekuti mukukonana tinofanirwa kuwirirana uye munhu nomunhu unokufanisa kuti aite chaanoda ndosaka nemuchiona kuti panoita nyaya yekuti kuvaita wetriple C akuvadza wezano PF taitawo wezano PF akuvadza wetriple C asi shoko rakataurwa navamunangagwa nderekuti ivo mutungamiri wezimbabwe yose ivo vari kukurudzira kuti ngapave norunyararo saka tinokurudzira vana veruzimbabwe kuti ngatirambei tine runyararo nekuti pano maelection takamatarisa tichimira pachokwadi hakuna mhirizhonga
Vakafano bata chigaro chemukuru wezwe kufambiswa kwemashoko mubatore Zanu PF vafarai muroiwa marapira vange vari parunare kuHarare. Tanzwawo kune mukuru wezwe kurongwa kwemisangano kubatore Triple C vaAmos Chibaya.
Ndizori kumaro ndera kwa tukuronga Star Rally chavungana muriose ima chunilind East tukuita mangwana kurudaka stadium.
Maridzo iri kuti kudii mazuva ano tatarisana nesarudzo kuri sei kumaro ndera kwa muri kuronga kuita musangano.
Aiwa kumaro ndera kwa tiri munhu wese ari kungoti mukomana ngaapinde munyika muyo neshanduko inounza budiriro munyika muyo neshanduko inounza mufaro saka tiri muno maro ndera maturugadzirira kuti vachazenga vapresident wenyika Zimbabwe kutanga musi wa 24 August baba vachamisa vazotaura nevana vemash east nevana vemarondera kuti ndezvipi zvavakarongera mhuri yezimbabwe kutanga musi wa 24 August apo pavanenge vapresident wenyika.
Mapurisa tinombonzwa kuti vanombopota vachirambidza mimwe misangano uku zvakarongeka here?
Mapurisa vakati pamvumo yotinge tichiita musangano wedu kurudaka stadium mangwana muno mumarondera. Saka hai mvumo kumapurisa kaiwana chandingangoita panguva ino mukoma Evans ndechekuti mhuri yese yemash east ngavauye vese vakarova yelo vazosangana naavo vachanga vapresident wenyika yezimbabwe baba vachamisa kutanga musi wa 24 August.
Tinombonzwa kuti kunomboitikawo mhirizhonga muri kukambeiniwa navanhumu mazuva ano zvakadiiwo kwamuri kufamba uku.
Munongoziva kuti kana dhongi richinge roda kufa ukasvika padhuze naroro kana kukava ukafa anonzi malast kicks of a dying horse. Zvanhu haigoni kungosiya chigaro vanotombotsatsarikwa achitsatsarika zvemhirizhonga ndo zvoga zvavanongoita asi vanhu kumisha nokuda kwebulumango bulumango approach vanongoti haiwa kana ari madhende ezanhu tinopfeka kana zviri nyaya dzeslogan ezanhu tinongoita asi kana kwaakuzonovhota tinovhotera vachamisa zvechokwadi vanhu vari kuvhundidzira asi tirikurudzira vatsigiri vedu vose nyika yose kuti haiwa musandoitwa nezanhu kubva katipfeka matenda avo mungopfeka asi musi wokuzondovhota vanonovhotera baba vachamisa musi wa 23 August.
Avo vange vari mukuru wezvekurongwa kwemisangano mubato reTriple C vaAmos Chibaya vange vari parunare kumarondera neStudio 7. Sangano revaongorori vesarudzo reEuropean Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvatori venhau nhasi muHarare, mutevedzeri wemukuru wechikwata ichi amai Beat Martin Ruzowish vati ongorori nyaya dziri mumatare dzakakosha kugaro ravo ravachabudisa mushure mesarudzo dzeZimbabwe.
Tirikuteverera zvese zvesarudzo kusanganisira nyaya dziri mumatare. Tanga tiri kutoenda kumatare kwanga kuchinzvika nyaya idzi tichinyatsoongorora zviri kuitika kumatare. Tichiteverera kusvikira nyaya idzi dzapera kumatare. Tichanyatsotarisa nyaya idzi nemitongo ichapiwa nekuti yakakosha paongororo yedu yesarudzo.
Vawedzerwa vachiti Zimbabwe inofanirwa kuzadzikisa zvisungo zvejekerere zvayakapikira mukuita sarudzo. Nyanzvi munyaya dzesarudzo vaIgnatius Sadziwa vachitungamirira sangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vati zvakakosha kuti vaongorore nyaya dziri kumatare sezvo dzichiratidza kuti sarudzo dzeZimbabwe dzafambiswa sei.
Ndofunga nyaya yanyanya kukonzeresa kuti tisvike pachidanho ichi inyaya yenyaya dziri kumatare. Edzimoswa nyaya dzesarudzo makaona imi mazuva mashoma pera nyaya dzemaMP eTriple C gumi nevaviri vaya vakazonzi havachakwanisi kumira munyaya dzesarudzo. Zvakarewo kune nyaya dzakawandawanda dzazara kumakotsi kweduko maererano nemakandidhetes amwe ari kupinda ari maviri maviri. Saka iyo nyaya inyaya inonyanya kushungurudza, inyaya isingazoiti zvakanaka kuti sarudzo dzinge dzichiitika nekuti sara mazuva mashomana kuti tipagadzirwe maballot papers. Saka inyaya inotomisa mabasa ezeki kuti asafambe zvakanaka.
Vasadzi wavatiwo kunyange hazvo European Union iri munyika dambudziko nderekuti magwara vanobudisa mumashure mesarudzo ana zvaanonyanyobatsira nyika.
Mareports anobudiswa nemaobserver missions aya haanyanyi kuzo vane zvaanochinja zvakanyanya nekuti tane nguva zhinji isusu tichingoona panopera sarudzo pachizobudiswa zviga zvinganzi zvinofanira kunge zvichiitika asi hazviitiki kana muchiri kurangarira european union ine zviga zvayakabudisa zvakawanda kwazvo pasarudzo za2018 zvichinzi zvinofanira kunge zvichitevedzwa asi zvizhinji zvacho vatingatoti 80% kana tichiongorora hazvina kunge zvichiiza
vaongorori vesarudzo veEU vanoongorora kwenguva yakareba vakatotanga kuongorora sarudzo vachiti chinangwa chavo ndechekuti panozoitwa sarudzo munyika munge mava nevaongorori 150 nyika 21 dziri muEU dziri kushandawo neCanada Norway neSwitzerland mukuongorora sarudzo dzeZimbabwe muna 2002 Zimbabwe yakadzinga mukuru wevaongorori vesarudzo veEU vaPierre Skori vekuSweden vachinzi vainge vazvidza Zimbabwe izvi zvakapawo kuti EU izotemera vamwe vatungamiriri vehurumende zvirango mushure mekuburitsa vaongorori vayo vainge vasara Zimbabwe yakakoka nyika 64 uye masangano akazvimirira oga kuzoongorora sarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu idzi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau do. Tochimbo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica iri kuyambira mauto nevanopfurikidza mwero vakapidigura hurumende yekuNiger kuti rubatsiro runosipiwa nyika iyi neAmerica ruchamiswa kana vakasaburitsa vaive mutungamiri wenyika iyi vaMohamed Bazoumi muusungwa nekuvadzorera pachinzvimbo chavo semutungamiri wenyika. Izvi zvakaziviswa negurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken nezuro kumusangano nevatori venhau vari kuAustralia kwavari kushanya. Iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Patience Chimombe vanova ivo nekambani inogadzira maearing, manecklace nezvimwewo vachishandisa zvinhu zvakasiyana siyana muno muAmerica. Kambani inonzi House of Stone.
House of Stone Creations tinogadzira magifts ari African inspired. Since coming here ndaitsvaga magifts ekupa shamwari ekupa hama mabirthday gifts nechichi asi handina kuona zvinhu zvinoaita identify nekwandinobva saka I started making on my own gifts. Ndinofarira maearing so I started making my earring emukadzi. I designed this myself. Mukadzi akatsunga dhuku.
Makafunga sei kuti mutange business iri semudzimai imomo muAmerica? Zvasina kuoma here?
Zvinga zvakaoma asi kuti ndagara ndiri munhu anofarira ndinoti ndinofarira kubika ndinofarira kugadzira tunhu saka ndinogadzira tunhu twakawanda kusvika ndaona kuti vanhu zvinhu zvandiri kugadzira izvi vanozvifarira. Dzimwe nguva ndaipa murume wangu kuti aende nazvo kubasa kana kunopa shamwari uye ndine shamwari yangu late pamabirthday kana kuti pamapati ndomugadzira zvinhu akati kuwadii watengesa zvinhu zvako izvi because zvinhu zvako zvakanaka ndomatangira ndakaita kuti regai ndigadzire ndopandakatanga kudzidza. zvichena zvakati wandei wandei.
Ari zvino tinoona kuti mune zvimwe zvinenge zvine mutupo. Unozvifambisa sei?
Chimwe chendakaona sesu maAfricans tinoidentify asterek nemitupo yedu kunyanya varume. Isu nesu yedu vakadzi asi varume kunyanya. Saka ndakaona chiri chinhu chakanaka uye chiri chinofadza kuti uri munyika yevatorwa yatiri iyi. Kuti ukaona chinhu chinoti iwe, chinotaura zita rako, chinotaura mutupo wako, you identify and you feel closer to home. Saka zvakatanga pandakagadzirira murume wangu, murume wangu anoiranisha. Saka inga ripeti rake. Ndobva ndati, ndinomuitirei something chiri different. Pane kuenda ndonotenga keke kana unotenga doro, something chaanokwanisa kukanganwa. Saka ndakamugadzira wallet. Ndobva ndanyatsodetemba nemutupo. Ndikanyora zita rake nemutupo wake. Ndikati maita Misha, maita Shava, ndichienda. Ndomatangira ndakaita kugadzira. Ndinoita pamamaterials akasiyana. Ndinogona kuita papuranga, ndinogona kuita pamawallet, ndinogona kuita paleather, zvakangosiyana siyana. Saka munhu anongondipa mutupo wake nemadetembiro aanoda kuti adetembwe, toisa ipapa, toto personalize as a gift kana kuti yake iye pachake zvaanenge achida kuita.
Vakatambira sei baba pamakavapa gift?
Vakafara zvekuti. Natsunonga ari kutaurira mumwe munhu angauya kuzotenga akati iye anzi uku ndokunonzi kufisha because ndoti ndikavhura wallet yangu kudai wanike wallet yakanyorwa zita rangu yakadetembwa mutupo anzi ndobva ndatokana yanga iri $5 ndakutopa iri 100 kana 200 anzi uku ndokunonzi kufisha kwawandiitira uku. Saka vakaifarira zvekuti ende natsonga kutotaurira vamwe kuti ukadaro kumurume wako unenge wamugonyera.
Tiri kuona zvakare mune zvikwanisiro izvi zvinoshandiswa pamabhaibheri zvinofamba sei?
Aya makavha ekuisa pamabhaibheri. Saka chandakafunga, ndakafunga kuti futi pamabirthday vanhu vanoda zvinhu zvinoidentifya navo futi. Handiiti yekuprinta, ndinoita yekuengrava. So zvandinoita, ndinotora bible vhesi yako kana zita rako, tonyora zita rako. Saka iyi yatinayo yakanyorwa kunzi ndinogona kuita zvinhu zvose kubudikidza naKristu anondisimbisa. Ivhesi iri muna vaFiripi 4:13. Saka zvinhu zvakadaro anenge ari mapresents for your fellow African colleagues, whether ndewekuNigeria, wekuZimbabwe, wekupi, tinogona kungonyora nechirudzi chavo ichocho kana nechishona kachindeveni. Or whatever, even a drawing or even a picture yaunoda iwewe yaunofarira, we can also do that.
Tinoona zvakare kuti muri kuita zvekubika chimukuyu.
Ehe, chimukuyu kubva zvandakabva kumusha ndaiita chekusuwa chimukuyu nebrufos.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che Our Lives, upenyu hwedu, chamunogaropiwa svondo rega rega naJonga kandemiri weStudio 7. Nasi muchachipiwa neni tine hurukuro namuzve Marian Muchatikwa, avo vanoti vanorarama nebasa rekutengesa bonde vari kuHarare. Ngatinzwei vachitsanangura.
Gemu jatiri kutaura nezvacho ichi, ini ndiri kupinda pakuti ini ndo mararamiro angu ndinorarama nekutengesa bonde.
Ini basa iri rekutengesa bonde makaritanga riini?
Basa rekutengesa bonde ndakatanga muna 2000.
Saka veukama vakatambira nawo nazvo sei pamakazvitanga?
Veukama vakamboita sekakundiramba nekundirasa nekuti vakaona kunge basa randakuita rinoshoresa mhuri. Asi inini ndakarambawo ndakangomira semunhu kana vaindiramba panguva yacho iyoyo, asi vakazoguma vaakundida.
Titariseiwo kuti imi chakakusundai kuti muti ini ndoo basa randakuita iri chii?
Inyaya yekufirwa nemurume nekuzoshayawo hama ingagone kukubatsira. Zvakare ndakanga ndine vana vaida kuenda kuchikoro, vaida kudya. Iniwo pachezvangu ndaida kugeza, ndaida kudya, ndaida kurarama.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi? Tinonzwa zvakawanda wanda.
matambudziko edu mukutengesa bonde mamwe chete ndizvo zvimwe chete zvekuti unogona kuti dzimwe nguva wakamira pamushikashika uri kutsvagawo mari pane munhu anokutora kuenda newe onorara newe obva kuti handisi kukubhadhara wakazvioda kupi chechipiri vemutemo chaivo chaivo vanofanira kunge vachitidzivirira akakuwana uri ipapo anoti wasungwa oenda newe ota kuti ndikurege ndipe bonde zvakawanda zvatinosangana nazvo kumukubatwa chibharo hatichatotauri because handigona kutonomhangaro ndabatwa chibharo ndinge nchinzi wazombobatwa wakapfeka sei nekuti nguva zhinji manheru tinenge takapfeka kunge kakushama
ko pamutemo apa pamire sei tinonzwa vamwe vachiti hazvitenderwi vamwe vachiti zvinosungisa zvakamira sei
iko zvinotazoita ukama nemapurisa kareko taisungwa taiendeswa tichinzi loitaringi tichinzi chichi asi iko zvino takazogadzira ukama hwatakagadzira nemapurisa vaakukwanisawo kutiwo ndikasvika ndichigona kuti ndabva uko ndandichimhanyiswa nemunhu kana ndabatwa chibharo nemunhu kana kuti ndadii aiwa iko zvino vanokwanisa kundivhurira doketi asi kareko taitonzi bvai para pamahure chichichi asi iko zvino nemaorganizations akugona kungoti miririrawo taakukwanisa kuvhura madoketi vanhu vakukwanisa kusungwa
saka iro bonde iri rinenge richimbodhura zvakadiko zvinotengeswa sei kwamunozvitengesa uku
bonde zvaro rine mapurizes ndochokwadi iye zvinone kuti hatina nyika yedu yakaoma kuna ane mari tiri kutiwo short time $5 ukawanawo naiti ye15 unenge wapinda $10 iwayo ndo manaiti nema15 ukazowanawo mhene chaiwo nenge wazongotiwo imhene ndiye angatoburitsa 20 asi mapurisi edu ndiwayo short time 5 pamwe 5 yacho haibude $3 $2
saka varikowo here vanotoroorwa vari mubasa irori votonzi vaenda kushifti vanodzoka
zvekutoroorwa tichimirirawo varume vedu vachibva kubasa tichitopiwawo mari tichiverengawo sevamwe vakadzi vari mudzimba tinotozvida asi kuti hatitozivi kuti ndofunga inini ndinogara nchimbotaura kuti ndofunga inini ndakatukwa because haumbomuwane munhu anoti ndakuda kugara newe mumba vanhu vanenge vachingotiwo short time imari ungotiwo 5 motoita zve5 anenge atiwo 90 mari ndotiwo 10-50 tongoitawo zve15
nditarisewo kuti kunze uko kune zvirwere zvepabonde zvakawanda imi muri kunzvengana nazvo sei mubasa iri
nyaya dzezvirwere zvepabonde hatingatisi tiri kunzvengana nazvo sematauriro amaita kuti muri kunzvengana nazvo sei kwete hatisi kunzvengana nazvo bonde tinochida kutoti riitwe rakadzivirira nekuti makondomu tinomawana isu kumaorganizations tinomapiwa mahara asi unotobvarurirwa kondomu iroro
ndezvipi zvavanokubatsirai nazvo vemasangano ava
mubvunzo wenyu ndaufarira kune organization iriko inonzi sesha sesha ikliniki inozotibatsira kana tichinge tasangana nedambudziko rekubatwa chibharo dambudziko rekunge ndakurwara neSTI dambudziko rekuti ndatestwa ndaita positive ivavo ndimama ichocho chimama chedu manje chinotibatsira zvekutoti izvezvi ndikatoti ndiri kurwara ndinongomuka ndakananga kusesha aiwa vakatirena vanhu vavo aiwa zvinhu zvacho zveikoko zvakarongeka ukaendako kusesha uchichema vanotaura newe vokubatsira vokuudza kuti unofanira kubatsirika wakadai izvezvi uri kurwara rikatikurape asi uchibva pano chibatsirika wakadai
kone chimanje manje chizvino zvino chaveko ichi tinonzwa kuti kwanewo varume vanotsvagawo vamwe varume madzimai anotsvagawo mamwe madzimai munombosanganawo navo here mubasa renyu iri
vechirume vanotengesera vamwe varume tiri kungoita kunzwa kuti variko but havauye pamushikashika wedu watinomira isusu havauye asi kune vakadziwo vanotouyawo vanodawo vamwe vakadzi asi munongozvizivawo kuti isusuwo zvedu takangorerwawo kuti vanhu izvozvo hatingateereri kutaura kuti ibva pano
aiwa tataura nyaya dzakawanda vanzvadzi tichi
kune vari kuda kutobuda mudzimba kana kuti vari kuda kungotanga kupinda musex work chinorema chimutichi chinorema musatiyemure zvenyu matambudziko atinosangana nawo handitode kutarisira kuti mwana wangu agosanganawo nawo
aiwa vateereri mange makateerera kuna muzvare Marian Muchatikwa avo vanorarama nebasa rekutengesa bonde vange vari parunare nestudio 7 vari kuHarare teererai zvakare svondo rinouya apo Jonga Kandemiri achakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu
chekw chikwata ichi nasi charo wa 4852 ne Fiji Cape Town Convention Center.
Di Michael Kariati angave kutipa nau zirikuitika munezve mitambo. Musoro wenau pamitambo iyi uchiti chikwata chenabvu yemadzimai cheZimbabwe chave pedyo nekubuda mumakundano e2023 Netball World Cup zvichitevera kurowa zvekare kwachaitwa nhasi. Tidzokere kuna Michael Kariati atipenyaya yacho zvizere.
Chekwata ichi nhasi charo wa 4852 neFijim Cape Town Convention Center. Zuva rimwe chete tichangobva kurohwa 86-37 neAustralia. Zimbabwe ndiyo yega isina kana point mugungano iri zvichitevera kurohwa kwaitwa Tonga 85-38 neAustralia mune mumwe mutambo weGroup A. Australia yave nemapoints mana, Tonga neFiji dzine mapoints maviri, Zimbabwe iri pasi pasi isina kana pointi. Zimbabwe inofarira kurova Tonga mangwana, yovimba kuti Fiji inorohwa neAustralia kuti maJames arambe aine mukana wekuendera mberi nemakundano akakosha aya. Mutsigiri wechikwata ichi vaSpencer Mutsago vanoti pamira Zimbabwe apa pari zvino pakaoma.
Panenge patichati kuma James wedu ava, nekuti izvozvi itse must win game ravari kutamba neTonga rokupedzisira, nevasi tarohwa neFiji. Izvo zvinoitira kuti isusu kuti hatina mapoints, saka panamba 3 tokona kutadza kudi kukwana. Saka zvo tofanira kuti utohwina nei neTonga, tonamatawo kuti Fiji icharohwa nei neAustralia.
Mune mumwe mutambo watambwa mangwanani anhasi zvekare, Jamaica yarwa Wales 75-40. Mune mamwe makundano eWorld Cup ari kuitwa enhabvu yevanhukadzi, Sweden yazvambura Italy 5-0, France yakundawo Brazil 2-1. Chikwata chemuAfrica Morocco iri kupinda munhandare mangwana mangwanani apo iri kusangana neSouth Korea. Musi uyo Germany iri kusangana neColombia. Muteveri wemutambo uyu vakudzaibere vanoti kunyange zvikaita sei mukombe World Cup uyu uri kuenda kuAmerica kana kuGermany. Totarisa makundano eCasolaga Premier Soccer League. FC Platinum iyo ine mukombe weCasolaga Premier Soccer League i nhasi yarwa pamusha payo muMandava Stadium 2-1 neSheshamu iyo iri kurwira kuramba iri muPremiership. Chicken Inn 2 Wange 1, Manika Diamonds 3 Blue Chiefs 1, ZPC Kariba 1 Cranbourne Bullets 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Totenda Michael. Totarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi sezvo nguva yedu yapera. Gadziriro yesarudzo munyika iri kuenderera mberi, vemapato ezvematongerwo enyika vachiita misangano nevatsigiri vavo rekutsvaga vachavavhotera musarudzo mumatunhu akasiyana-siyana. Sangano revaongorori vesarudzo reEuropean Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika. Chikwata chenhabvu yemadzimai cheZimbabwe chave pedo nekubuda mumakundano aya e2023 Netball World Cup zvichitevera kurohwa kwayaitwa zvakare nhasi. Tabve tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina Praxidis Jeremiah achikupai nhau nerurimi rweIsindebele.
Soku izika tisenda.